mutongi wedara maita fazwa miti vati mushure mekuongorora zvakaunzwa kudare vawana vasikana navasole vaine mhosva yekupesvedzera mhirizhonga momo magweta ari kumirira vasikana vajerimaya bhamu vabvuma kuti vaviri ava vabatwa nemhosva asi vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro rehigh court
dare racho ivo vasitole navasikana vose vabatwa nemhosva yekupfumidzira mhirizhonga kuchiitike mudunhu renyatsini tataura navasikana navasitole vose havasi kugutsikana nemutongo wapiwa vari kuramba vachiti ivo havana mhosva yavakapara asi pari zvimwe chatingangoita kupuza nyaya mberi kudare repamusoro kuti richitongawo nyaya iyi richionawo nemeso mazvo
vabhamu vati vachazenge vachidzoka kudare nemusi wemu vhuro shondo rinouya
mushure mekunge dare rati vasikana navasikana vabatwa nemhosva nyaya yazokudzwa mberi kusvika musi wa29 wemwedzi uno kuitira kuti tipiwe mukana kunyanya gweta ravasitoya ranga risipo kuti riwanewo mukana wekuadressa court neinonzi mitigation kana kuti kuchema chema kuitira kuti vapihwe mutongo uri wakareba
mangwanana anhasi vasikana vanga vambomira pamberi pedare neimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakataura manyepo vachiti mapurisa ainge auraya mwana ivakaberekwa kumusana namai vake vachiedza kuti vanhu vatevedzere mitemo yecovid-19 muna 2020 anzwa nyaya iyi mutongi Felix Chakanyuka vati vachapa mutongo wavo musi wa7 kukadzi rimwe remagweta vasikala vaharrison ngomo vanotsanangura zvakonesa kupiwa mutongo nhasi
anopera kupira nyaya vamupirire mhosva kana kuti anomirira gweta guru rehurumende anofanira kuisa mapepa ake anenge achitsidzira mhosva yaari kunenera
vachitaura mushure memutongo wapiwa nhasi mutevedzeri wemutauriri webato retriplesiva gift siziva vati mutemo munyika unotarisa kuti wabuda mumbamani
chinhu chatinofanira kugadzira munyika muno is the law inofanira kuapply universally zvisinei kuti uri webato ripi but zvamuri kuona vasikala vavictimiza nekuti vanomira nechokwadi vavictimiza nekuti vakatsudza kuti munyika muno muite demokrasi demokrasi kana yavapo haisi yeruzhinji rezimbabwe ndeyemunhu wese including mapolitical parti zvisinei kuti ri mubato ripi
mumwe mutsigiri wetriplec anga ari mudare abva kuchitungiza ada kuzivikanwa nekuti amai fandi ati arwadzwa zvakanyanya nemutongo wapiwa nhasi
jobho munhu anochengeta vanhu vakawanda chitungiza yese zimbabwe yese chichendera vamwe vana havasikuenda kuchikoro vaipirwa naonarebo but muchiri makangovharira munhu wani kungoti anonyanya kumomesa zvanyanya kuti mhosva yavatina ndeye yakaparwa naonarebo sikara isingapere inga vanouraya vanhu vari kufamba vari panze mbavha chaidzo marobert sewo ari panze but onarebo sikara mukuramba kuti vabude panze
asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vati zvaitika kuna vasikana navasitole izvi chinofanirwa kuva chidzidzo kuvana vezimbabwe kuti munhu akatyora mutemo anotorerwa matano
zvaitwa pana masikana ngachive chidzidzo kune vamwe vose kuti ungava ani kana ani mukati menyika ino ungava webato ripi kana ripi kana wavhuna mutemo mutemo unongobatsa munhu wese zvakaenzana zvisina kusara kana kupokana
kumatare mapurisa anga akapakatira zvombo nhasi aswera achiita wakiti nagonzo nevamwe vatsigiri vavasikana avo vauya kudare neuwandu hwavo zvaita kuti varambidzwe kupinda mudare sezvo dare ranga razara vangomo vatiwo vatsutsumwa zvakanyanya kudare sezvo vanongedzerwa pfuti neumwe wemapurisa aya apo vanga vachiedza kupinda mudare masikati ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere.